haipapo ndoona kuti ndoti nini zvayo kuti vati mukagara mbari pamasangira hai kwangu inyaya yavo yekuti akamboita zvaakaita especially panyaya yeminda tinoona kuti European Union ana Britain vakarwadziwa sereki nenyaya yeland reform kuzimbabwe ndevaifunga kuti mugabe ndiye angari mutungamiri wakati kaizvozvo asi vari kurasika vepapa neeuropean union nekuti nyaya yeland reform yanga iri nyaya chero yaitungamirwa namugabe chero pakati pafoma rights violations akaita asi nyaya yekuti minda igurirwe kuvanhu particular nemazimbabwe chinhu chinotodiwa nevanhu vemuzimbabwe zvakanyanya asi tisingakurudzire violence yaitwa plus vamugabe kuti varamba vari pa makangenza hazvinazve zvinobatsira vamugake zvina returning 95 time inekuti time actually saka handioni kuti zvine zvacho zvinokwanisa kutibatsira kunze kwokuti vanenge vangovengawo mugabe nenyaya yezvinhu zvaakandoita achiri mupawa asi hamugabe hatiri sector mupolitics dzatinadzo the sector mupolitics dzirimo imilitary yemuzimbabwe tishanda nekutungamiri wezvanhu ndovari kutora kodzero dzevanhu ndovari kutumira masoja kundoponda vanhu masoja achinda achirepa vanhu ndova vanofanira kugara navapanzi vaudze kuti bhihevhia yavo yavanesa haibvumirwi mupasi rese
tiri ipapo pane vemauto taona vachiwenga vashiri navasibanda vemuarmy vari kunzi ivo pari zvino masanctions avo kana kuti zvirango zvavanga vakatemerwa zvamboitwa iye inonzi suspension pachirungu munoona zvichibatsira here izvi
vanhu vachitarisirawo kuti pamwe vanhu vemuchibute ivavo vakati vachikura vanokwanisa kubatsira kuti nyika idhihevhe zvakanaka nekuti mauto avo vanenge vachitungamira particular nevasivanda asaramba achidii achikonzera zvemiritonga achiita zvekuponda vanhu achiita zvekuva vanhu saka pane chiri kubuda kuti aiwa zvirango zvavo zvavanoita izvi vanozviita kuti kana hurumende yezimbabwe ikaremekedza kodzero dzevanhu ikaita utongo hwejekerere pane mukana wekuti zimbabwe ipinde mucommunity of nations ipinde mana commonwealth ishande neeuropean union vaite business navo zvakanaka.